zvinhu zvisina kunaka zvachose kutarisa kuona kuti vanhu vakanyimwa bill vanofanira kuva vachipuwa bill and the bill iri right iri muconstitution and iri kodzero yemunhu anenge anzi ari pamberi pedare ende kuramba kuchipushwa kuri kuitwa nyaya iyi zvinhu zvinokontinua katingati zvinowedzera kugara mavo mujere zvisina kodzero
asika dare ranga richiti vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pane mukana wekuti vanogona kutizauka ndokusaka vari kuti vari kuvagarisa mutirongo vamasiya
aya marizin dzavo haazi marizin dzanobatika because sezvatakambotaura panguva yakapfuura iyo ndeyekuti vatimba munhu akanga achimbova akabata chigaro chemuhurumende ende uyezve havana kana yatingati history yokutiza nyaya ende uyezve zvakare munhu ane dzimba anemba muHarare ende munhu ane musangano waari kutungamira saka aya marizins atingati angari marizins anongori political tichitarisawo futi nyaya dzimwe dzakaitika kumasure dzokuti vanhu vanenge vachipikisa hurumende havapuhwi mukana wokunzi vawane mari yechibatiso saka izvi zviri kunzi vanga vangachatiza kana vakapuwa mari yechibatiso I think angove mapolitical reasons asina atingati justification pamutemo chaipo
asiwo tichitaura negurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuti ka hazvinei nezvematongerwo enyika uye hurumende haipindire munyaya dziri kumatare
kungotaura hako takamboona rumwe mutungamiri wezanup f vamutsvangwa vachitaura kuti last time paitaa pakapfuura sadhiki vachiti aiwa sezvo sadhiki yapfuura vanhu vaya takuchivaregedza zvinhu zvaibva kumusangano wavo wezanup f ende musangano wezanup f ndouri kutungamira hurumende ende zvinhu zvakadai so kana zvichibva ikokoko isusu sevanhu vanobata mutemo sevanhu vanenge vachirwiwa kodzero dzevanhu techitoziva kuti zvinhu zvakadaro nangu vachitaurawo vari gurukota remuhurumende vachiti hazvizive matongero enyika toziva kuti aiwa nehoseri zvinotoezve matongero enyika